chekutanga ndechekuti iwo mutemo wacho unonzi Presidential Powers, Temporary Measures Act, it's an unconstitutional law. Because constitution yedu mu-section 134 inotaura kuti parliament ndo yega ine kodzero yekuita mutemo, and that parliament haigoni kuti ipe mutemo uyo, it can't delegate its primary law making powers. So to the extent that vamunangagwa vachiri kuabusa mutemo iwoyoyo, it's a question of time before the constitutional court makes that pronouncement and makes a declaration that the president can make law. Tochizouya panyaya yacho iyi, panyaya yacho iyi. Firstly, vanhu vanofanira kuyeuka kuti US dollar is still legal tender in Zimbabwe. The British pound is still legal tender in Zimbabwe. The euro is still legal tender in Zimbabwe. The rand is still legal tender in Zimbabwe. Imari ni legal, it's foreign currency. So haukwanisi kuti uise mutemo wekuti munhu akadhila ne foreign currency anopara mhosva. It's in a section 42 year RBZ Act. Inotaura kuti tinoshandisa basket of multiple currencies. In other words, zvandikuedza kutaura ndezvekuti my exchange control regulations haasina basa, superfluous to the extent yekuti akushandisa mari dzekunze kwenyika. Hatina local currency yedu, hatina exchange rate yedu. And remember, vachiri kuramba kuti bond note e-currency. They are still maintaining the fiction that the bond note is a currency. So whatever they do is ill thought. Whatever they do is will not work. And I can assure you that human rights lawyers will take it up and fight it. The real issue here is corruption. The real issue is corruption. How do we fight corruption? Before we answer that question, we have to ask kuti munhu ari corrupt muZimbabwe ndiani.
Asi izvo zvekuti vasunge vanhu vanenge vachishandisa mari idzodzi dzemaRTGS zvavari kuti hazvisizvo, zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko remamiriro akaita mari kana kuti uremu hwemari pachitariswa mabhondi iwo madhora ekuAmerica nemaRTGS?
No, mukoma Blessing, takamboudzwa isu kune vanhu vari kuexternalize. Pakaburiswa malisti matatu, pane one atakambonzwa kuti asungwa. So zvinhu zvefeja zvekunyepera vanhu zvakaimbwa nemukomana anonzi XU kuti vanoreva nhaima, this is just a joke. It doesn't work because the legal construction is easy. And two, tikuziva vanhu vacho vari kuita unyori uyu harige kubatana kumeso. It will not work as other things have not worked before.
Asi kugadzirisa iro dambudziko rekushomeka kwemariri pangaitwe sei nehurumende?
We have to produce mukoma Blessing. Industries have to open up. Companies are closing now. We have to attract foreign direct investment. But izvi zvekuti hamusi kuproducer. But munoda kumhanyisa vana veZimbabwe vari kutaura kuti a cup to living. It's a shame, it's a joke, and it doesn't work.